Vashandi veZimbabwe avo vayaura nenzara yapfunya chitsero mudzimba dzavo vachinonga sose nomuromo vanoona hurumende yamutsa hondo navashandi yava kuataka vashandi saka naizvozvo vashandi zvavanoita kana hurumende yadeclare hondo kwavari zvavangangoita vachaona kuti vazvigadzirirawo kuti vazvidifende kuti hondo yadeclarewayo nehurumende vazvidifende hatipungu kuti hurumende yavanhu ingaita utsinye hwakadaro hwokuti inoti vanhu havachakwanisi kutemera mabhonasi avo vakupekishowa maalawensi zavo hurumende kana isina mari sei ina masenators asina basa raanoita sei ina maministers akawandisa kana mavice president akawandisa varugade navasina mata kana vaona kuti hurumende haisina mari ngavarizaine vataura kuti vazikonewa tichagewo anogona
saka mati matanga here urongwa hwekugara pasi sevashandi hurumende kuti mutore matanho
hongu vati kutotaura newezvezvi isi kuptuz tinotori nemeeting yenational executive uyezve tashedzera meeting yeapex council navamwe vashandi nemande inoteverai kuti tirambe takabatana tichitaura nenzi rimwe chete kuti hurumende yakwanisira vanhu ende handioni matifavatizokwanisa kuti zvibudirire izvi hondo yavatanga ihondo inokwanisa kuti vabudisawo kuti mupawa pavanotonga nokuti kana vanhu vakwandukira vanhu hatingarambi tichivasekerera
asi imiwo sevashandi makambogarwa here nemi pasi
hatina kumbogara pasi chinonetsa zvanu navasina mapa ndechekuti vanofunga kuti vanofungira vanhu vanhu vese vomuzimbabwe havafungi vanofunga sekuti intelligence ndivaoga vanayo vamwe vanhu vese zvitototo havana zvavanofunga